vese vese vanofarira sununguko fasirose vanofanira kupururudza. Muri yeAfrica yakaunzwa kuno paudhapwa ichatopemberera zvakanyanyisa zvinemusindo. Nokuti Juneteenth inguva yanga ichicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica. Kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko urwu chinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera. Kwozoita zoro rekucherechedza zuva iri nhasi. Zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi, Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare, asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino, zvinhu zvinotora nguva kuti zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba. Vakatozogamuchira shoko June 19, vamwe vasununguka kare. Saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Takanzwa mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo yeupenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiriri weAmerica, kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi, nokuti rangarirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday yenational holiday 1983 pavakaita Martin Luther King Jr. National Holiday. Pazvakaitwa izvozvo pamwe pane makakatwanwa. Zvino almost 40 years later pakuitwa National Holiday yeJuneteenth. Chinhu chakakura vaBiden vari kuresaka vachiti vacharangarirwa zvakanaka pakuita kuti pave National Holiday yeJuneteenth.